Nanera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera kukadzi 22, 2025. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nezuro vechidiki vemuZimbabwe vakaungana vachipemberera zuva reNational Youth Day. Hurumende inomisa kambani yeUrban Connect Holdings kushandisa mabhazi ayo ose mumigwagwa kwemwedzi mitanhatu. Varimi vefodya vakawanda vari kuchema-chema vachiti kunaya zvakanyanya kuri kuita mvura kuchakanganisa zvikuru fodya yavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zuro vechidiki vemuZimbabwe vakaungana vachipemberera zuva reNational Youth Day. Zuva iri rinoremekedza vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pamwe nekucherechedza mabasa evechidiki mukusimudzira nyika. Musangano wakaitwa nezuro kuBulawayo wakaunganidza vechidiki vakawanda, asi vanopikisa vatiti zuva iri riri kushandiswa zvisizvo nekuti vebato riri kutonga ndivo chete vanoungana vachironga zvebato ravo zvisinei neruzhinji rwevechidiki. Mukuzeya nezvezuva iri tabata mumwe wechidiki mubato rezano PF vaSnowball Tongogara kuti tinzwe zvizhinji.
Zuva iri rakatikoshera zvaivo. Izuva rinongotisangaridza sevana veZimbabwe. Isu vechidiki tine ramangwana, tisu tofanira kugara pasi tichiona kuti ramangwana redu tanga rakamira sei. We define our future. Izuva rakatikoshera zvikuru. Ratinogara, ratinokurukura zvemingamupinyi zvatingava tichisangana nazvo nemamwe masolutions atingaiti kuitira kuti tipedze matambudziko atinosangana nawo.
Vamunangagwa vakasimbisa chaizvo nyaya yekushandisa zvinodhaka, madrugs, mitoriro nezvimwe zvakawanda-wanda. Imi matambudziko amungade kunonge dzera ndeapi amuri kusangana nawo sevechidiki?
Ane ndani nyaya yekushaikwa kwamabasa, kunoenza nenyaya dzinokuita zvemadrug abuse. Ndo zvinhu zvakawanda zviri kurega kusanganikwa nazvo nevechidiki.
Kurudziro yamunopa vamwe vechidiki semi ndeyekuti kudii?
Saka tinenge tichikurudzirana kuti isu vechidiki we have to be responsible citizens tichisiya zvemadrugs so that tiwe neramangwana rakanaka. Baba munangagwa ari kutaura zve2030 leave no one and no place behind, but madrugs akonzeresa matambudziko akawanda kune vechidiki. Saka ndonyaya yatinoramba tichikukura isu vechidiki nenyaya yemabasa, tichiziva kuti mabasa ari kunetsa munyika. Zvii zvingaitwe kuwanisa mangwana edu? Tichikurudzirana kuti tinge tichiziva mabasa emaoko, anga mabasa ekuvaka, mabasa ekuisa makapenzi, ekuita plumbing, so that tinokwanisa kuzvimirira nekuzviitira kuchengetedza mhuri dziri dzakanaka.
Avo vanga vari nhengo yevechidiki muzano PF vaSnowball Tongogara vachitaura vari parunare kuHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratakarevekera, tabatawo mumwe wevechidiki ari nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change CCC vakuda kwaShe John kuti tinzwewo maonero avo.
Zuva iri rinotofanirwa kunzi kuungudza kwamazininga, kuungudza kwevechidiki, nekuti zuva rekuti tinofanira nge tichingochema senda ridaro, nekuti zuva rakatongoiswa parutivi. Ndokusaka maona isu vechidiki tatongoripo zita rekuti kuungudza kwevechidiki. Naizvozvo ini ndiri mutungamiri wevechidiki ari kutungamirira maCitizen citizen movement. Chakutana ngura ipapo mchaona kuti vabereki vedu havasikuenda kumabasa kumazininga. Isu vacho vechidiki hatisikuenda kumabasa. Mukacherechedza mchaona kuti 95% yevechidiki haisikuenda kumabasa. Vakaenda kumayunivhesiti nevari kuenda kumayunivhesiti pari zvino havachawane magrants ataingonzwa nekuziva achipiwa vechidiki vanenge vari kumayunivhesiti. Hazvichaitiki izvozvo mukomazi. Vechidiki vazowanirawo kamari kadiki diki zvako kekuti vakwanise kuenda kumayunivhesiti vatengeserwa misika nevabereki vavo vatengesa madomasi nemavegetables kuti vanavo vaende kumayunivhesiti. Havachakwanise kuti vawane chekuita.
Saka chekupemberera apa ndechipi imukoma?
Zuva iri hapana mhemberero, hapana chekupemberera. Ipapo ndichida kuti ndiendele mberi, muchaona kuti vana vasikana vechidiki pane abuse iri kuitika yekuti vakurohwa vachiri vadiki. Vamwe vacho vatichadza kupedza zvikoro vakupinda munyaya dzemadrugs. Muri kuona pa kusangana nyaya dzekuabhiswa kwemadrugs mukomasi. Iri nyaya yei yekuti hakuna chekuita kune vachidiki vanenge vabva zera.
Manzwa zvakataurwa navamunangagwa nezuro izvo, imi muri kuitawo zvipi kuchinja upenyu hwenyu sevechidiki?
Zvinotidzosera pane effort yeve yakaitwa nevechidiki musi wa 23 August 2023. Vechidiki vakaita effort yekusarudza mutungamiriri wavo ane vision, Advocate Nelson Chamisa. Asi muchaona kuti sarudzo idzi hadzina kubuda zvakanaka mushure mekunge vhoti yevechidiki yarobwa naiwo madhara edu aya. Hatinoti iweko zvino zvavakufanira kunge vari pamudyadiki here, bhati muchaona kuti varamba vari pamudyandimire.
Mumwe wevechidiki mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, CCC, vakuda kwashe John vachitaura vari parunhare kuHarare. Bato rinopikisa reMovement for Democratic Change, MDC, inotungamirirwa navaDouglas Ngonzora, rinoti kunyangwe hazvo vachiteedzera zuva iri, riri kutora zuva iri semukana wevechidiki mubato iri kuti vapikise kusvetwa simba kwavari kuitwa nezvematongerwo enyika. Mugwaro rakaburitswa nemutungamiri wevechidiki veMDC, Letubuhle Ndlovu, vakati bato ravo rinoshoropodza zvikuru kumbunyikidzwa kwevechidiki vachishandiswa kuita mhirizhonga senzira yekuchengetedza simba rezvematongerwo enyika mukutonga. Vakatiwo vanodawo kuti vechidiki vawanirwe mabasa nekupiwa mikana yekutanga mabhizinesi. Vakakurudzirawo shanduko inoita kuti vechidiki vaonekwe semisimboti yebudiriro. Vanoongorora nyaya dzevanofamba nemabhazi nemichovha vanoti vanorumbidza danho rakatorwa nehurumende kuburikidza negurukota rezvekutakurwa kwevanhu vaFelix Mona rekumisa kambani yeUrban Connect Holdings kushandisa mabhazi ayo ose mumigwagwa kwemwedzi mitanhatu zvichitevera tsaona yemumugwagwa yakauraya vanhu 25 uye kukuvara kwakanyanya kune vamwe vakawanda. Mumashoko avo vamona vakati kambani yeUrban Connect yange isiri kutevedzera mitemo yezvekufambiswa kwemabasa mumigwagwa, izvo zvapa kuti vatore danho rekumisa mabhazi aya kufamba. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata munyori mukuru wesangano reZimbabwe Passengers Association vaPaul Makiwa kuti tinzwe maonero avo.
Kwadi hurumende yatora danho rakanaka, asi kana tikatarisa masure ukowo akwembera ndiani, anopa route authority ndiani, anocheka kuti mota ina mapepa akakwana ndiani? Zvese izvi zvinobva mubura rehurumende. Kureva kuti Ministry of Transport haina kunyatsoita basa rayo zvakanaka, nekuti kana bhazi riva risina passenger insurance, mutemo weRoad Motor Transportation Act unoti mota isati yapinda mumugwagwa inofanirwa kunge ina mapepa ese. Yakare mapepa ese waya anoongororwa Ministry of Transport, ozoongororwa neMinistry of Home Affairs. Saka kureva kuti maministri maviri aya haana kunyatsoita basa ravo zvakanaka. Mukatarisa kuti bhazi ringabva kukari rinosvika kuDobbie imo munzira makazara mapurisa risingatarisi mapepa, kureva kuti ndivo vachitanganisira vakuru ipapapo.
Danho iri rinobatsira zvakadii? Takamboona richiitwa zvakare kumashure uku.
Bhazi yakamboitika mashure takambozvitaura, zvinogona kubatsira apo nepapa pati. tirambi asi kubatsira kwazvo zvinotibatsira nenzira yakanaka kuti kana munhu akambopiwa chenge dzeitiko chamari watadza kufamba zvakanaka sekusastenda hunde zvinobatsira asi chimwe chatakazvionawo zvakare ndezvekuti mukasastenda Mr. A tikasangwara iye Mr. A mabhazi ati awaisa kuti anogona kuatera mabhazi ati awaisa kuna Mr. B kare kuaisa kuna Mr. C kana isu tasastenda Mr. A akatora mabhazi ati akaisa kuna Mr. D saka neimwe nzira suspension yedati tichinyatsotarisa zvaona kuti yanyatsouya namazvo here zvekati kana munhu asastenda ngaasastendi achigadzirine zvakare iye hurumende ichimuongorora
kurudziro yenyu yochiti kudini
kurudziro yandingangopa ndeyekuti hurumende kana itaura nezvemutemo ngauteveze zvakare mutemo watiitaura ngauregere kuti asonezvemutemo watingati tisu ianimal farm arena
pakati animal farm apo vamakiwa papatsanurei vateereri vanzwisise
kana ndichiti animal farm arena mutemo unenge uri kutevedzerwa kuna vamwe kune vamwe usingatevedzerwe zvakare kana tichitaura panyaya iyoyi hurumende ngaedze kunzenza mastakeholders anenge ari pasi rangarirai kuti isusu mapasenjazi tiri pasi pano tiri kunyatsoona zvese zviri kuitika minista anotezengouya kana tikatinge taita njodzi asi minista nehurumende vakatinzenza titiri pano pasi tinovataurira chokwadi
avo vanga vari munyori mukuru wesangano rezimbabwe passengers association vapaul makiwa vachitaura vari parunhare kuHarare mwedzi uno wakukadzi mwedzi unocherechedzwa nhoroondo yevanhu vatema muamerica mutungamiri weamerica vadonald trump vakaita mabiko kumuzinda wavo wewhite house nechina manheru richivazve zuva ravakakwanisa mwedzi wavo wekutanga vapinda muhofisi tarisiro dzeveruzhinji dzave dzekuona kuti vatrump vave papi nezvivimbiso zvavakaita vachitsvaga rutsigiro uye kubva pavapinda panyanga musi wa20 ndira varimi vefodya vakawanda vari kuchema-chema vachiti kunaya zvakanyanya kuri kuita mvura kuchakanganisa zvikuru fodya yavo izvo zvichaita kuti itengwe nemari iri pasi sezvo fodya iyi inenge yave yemhando isiri yepamusorosoro nunurai jena anoti panyaya inotevera
varimi ava vanoti mvura iri kunaya zvakanyanya zviri kuita kuti fodya isarohwe nezuva iro rakakosha kana fodya yava pedyo nekukohwewa mumwe murimi wekumhangura mudunhu remasunaland west vajimi nokwara vanoti mvura yave kukanganisa fodya yavo nekuboora mashizha
iye zvino mvura yacho yawandisa pamwe inenge iine ukasha hwakanyanya zvokutobora kana mashizha nekubvarura nekusimba kwainenge yakaita
vanokwara vanoti kubvarurwa kwemashizha kunodzikisa gredhi refodya zvinozovawanisa mari shoma
izvozvo zvinoita kuti fodya itengwe nemari shoma sezvo inenge yadzikira gredhi racho
mumwe murimi wekumacheke mudunhu remasunaland east vakristen chirume vanoti kuwandisa kwemvura kuri kuibvisa fodya yakawanda nguva imwe chete zvinowanza basa munguva pfupi mukuru werumwe sangano rinomirira varimi rezimbabwe integrated commercial farmers union amai mai wepgt vanoti mamiriro ekunze ari kukanganisa unaku hwefodya
mamiriro okunze anokanganisa manakiro emamiriro efodya kudhura kwezvikwanisiro zvinoshanda pakurima fodya kanawo kushayikwa kuri kuita magetsi munyika
panyaya yekupiswa kwefodya amai dziti vanoti varimi vakawanda vachiri kushandisa huni dzemiti yechivanhu kana kuti indigenous trees vachiti kushandiswa kwemagamuti ayo anokurudzirwa kuchiri kushoma
nyange hazvo paine chirongwa chekudyara miti asi varimi vazhinji vanopisa fodya yavo nehuni vachiri kutema miti yatinoti indigenous trees nokuti vanoti inopisa fodya yemhando yapamusoro mitiwo yemagamutree ichiri mishoma kuti varimi vose vakwane iri dambudziko rinoda kuisa musoro pamwe chete nokuti masango ava kuparara zvakanyanya
mutauro webazi reforest department munyika Valuis Radzire, vanoti pane kuwedzera kwekusima miti nevarimi vefodya gore rapera zvichienzaniswa nemamwe makore. Mutauri werimwe sangano rinoona nezvekutengeswa kwefodya, Rachel Bakwa Industry and the Marketing Board, kana kuti TIMB, Muzvari Cheresani Moyo, vanoti vari kutarisira kutengeswa kwefodya yemhando yepamusoro yakaomeswa zvakakwana. Bazi rinoona nezvevamiriro ekunze munyika reMeteorological Service Department rinoti mvura yekunaya ichiripo munyika, izvo zvicharamba zvichikanganisa unaku hwefodya iyo ichatanga kutengeswa musi wa6 kurume gore rino. Zimbabwe iri kutarisira kukohwa fodya inosvika makirogiramu mamiriyoni mazana matatu gore rino. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganyauye weStudio 7.
Ndinokuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyauye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro na Muzvare Martha Makonye vanova chizvarwa cheZimbabwe chiri kuita zvidzidzo zvepamusoro muguta reWashington DC. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatiudzwo nezvezvidzidzo zvamuri kuita imo muno muWashington DC pari zvino here?
Ndakauya muno muWashington DC kuzoita zvezvidzidzo. Ndinodzidza padzi George Washington University. Ndichiita izvozvidzidzo zvangu ndiri kuita Master of Science in Project Management. Ndakauya muno muAmerica kuti ndizowedzera zvidzidzo zvangu kuti zviwanikwe zvichandibatsira pamaprojects angu andichange ndichida kuzoita maringe nekunge ndadzokera kuZimbabwe. Ini ndiri kuZimbabwe ndaive murimi. Ndaive murimi wetobako. Ndairima papurazi revabereki vangu. Zvichinge izvo zvakazokonzera kuti ndiuye ndizowedzera mabhuku, nokuti ndaiona kuti maproject angu andida kuita neruzivo rwandaive naro rwaive rushoma. But ndiri kuona kuti magarira andakaita kuno magarira akanaka anofadza, zvekuti ndinogona kupedzisira pamwe hatizive pamwe ndichadzokera kunorima kumba kana kuti ndicharamba ndichirima ndiri muno muAmerica kana ndikona pekurima.
Pari zvino imi muri kutaura kuti mune mhuri. Mune mhuri here yamakasiya kumusha?
Mhuri yandinayo ndikangoti vabereki vangu, hanzvadzi dzangu, vanin'ina vangu nevamwe vemunharaunda vandinawo. Inini zvemhuri zvekuroorwa ndakange ndanga ndisati ndaroorwa zvangu, uye zvevana ndanga ndisati ndanavo ndichiri musikana. Andisati ndaroorwa.
Tomboti kune vamunyanya madzimai vakateerera kana vanasikana vechidiki vakateerera vachinzwa nhoroondo yamuri kutaura kuti makatomboita zvekurima nezvimwe zvakadaro, chii chavangadzidza kubva kwamuri kana kuti chamungavataurirawo chingavabatsira mune ramangwana?
Chandinoda kukurudzira vamwe vasikana nevamwe vechidzimai vekuZimbabwe nevamwe vese vakateerera, ndinoda kukurudzirai kuti dzidzai. Kana mukawana mukana wekudzidza, dzidza, enda kuchikoro, pamidzira mabhuku ako, nokuti chikoro chako nemabhuku ako is your first husband. Hazvimbofa zvakakusiya zvinhu izvozvo. Ukadzidza mangwana panonzi paita mukana wekuti unge uchienda kubasa, unomhanya unetuma pepa twako, unowana pekutangira. Saka ndinokurudzira vamwe vese kuti kunyange wakanyorera ukafoira, ramba uchiwana mukana. Kunyange zvemabhuku zvikaramba, hatisi kuti munhu wese ngaite degree, munhu wese ngaite teacher, munhu wese kana zvaramba enda unodzidza. Ariko mamwe makosi ekuti unoshandisa maoko ako, unoenda unosona. Kana uchigona kusona unoona kuti ini ndinofarira zviki. Kana uchigona kusona unoenda unodzidzira. Kana uchigona kubika unoenda, zviriko zvikoro zvekubika, zvingave zvikoro zvemanheru, zvikoro zvinodzidzwa paweekend. Umwe anogona taiwa, inini ndine vana handikwanise kunge ndichienda kunodzishanda nguva dzakati nyeye kuti ndoshanda kwakati. Zviriko zvikoro mazuva ano kwane online learning, unoenda unoita kadegree kako kadiploma kako. Kunyange irisiri degree kana diploma, unokwanisa kuenda unodzidza paindanet kana mumacooperatives ari kuitwa ekuti udzidze kuruka musoro, kuita zvakasiyana siyana kuti ukwanise kuzviriritira iwe nemhuri yako, uyezve urege kuva dependent pavanhu. vanhu kuti mari ndichapiwa nemurume ko murume akamukaka remara gumbo akachikoka iwa hukwanise kunge kuti provider for the family at the same time unewo vabereki vako you cannot expect kuti murume wako angari anofuta zvemabhiuza kwekuti baba vako vakarwara oti murume wangu ndiye futi anobhadhara saka ngatidzidzei vasikana angange wekudzidza kuri kwemabhuku kana kudzidza kwemishando yemaoko zvinotibatsira ramangwana redu
pane vamwe vanotarisira pasi mamwe mabasa amataura sekuruka musoro sekugadzira nzara asi zvinhu zvamadzidza muri kuno kuAmerica panyaya yemabasa
kuno kuseku mutemo yemuno munyika haitotenderi kuti munhu unge uchishanda sesuma F1 visa iro hatibvumiri kuti pinge tichienda kubasa asi pane mamwe mabasa ekuti tomboti wakauya uri munhu anogona kubika makeke unokwanisa kuzvishandisa izvozvo ukapinda mucommunity yedu yemuZimbabwe ukabika makeke emabirthday evanhu ukachaja mari yako unowana mari yako handifungi kuti mutemo ungakusunge nekuti waita business remakeke kana uri munhu anogona kuruka musoro kune vasikana vazhinji nevanhu vazhinji vari kurara nekuruka musoro mabasa emaoko nekuti kuruka musoro kuno kunodhura kwasiyana nekwedu kumusha kwekuti unorukwa free hand $2 $3 pasemuti kana madreads unorukwa 15-20 kuno kurukwa kunoda 170 saka chinhuudzei kuti ukauya ukaruka vanhu vaviri vatatu pasvondo unenge usina mari yako yakanaka here
ayewa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington DC
kuzvinotokupai chirongwa upenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopakurirwa najonga kande miri westudio 7
zvinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu jonga kande miri westudio 7 ndiri muWashington DC Nasi tiri kutarisa nezve chirongwa chekubvisa tsanga kana kuti cataract mumaziso chiri kutungamirwa nechikwata chavana chiremba 10 nevaviri vanobva kuChina pasi pechirongwa cheBright Journey chirongwa ichi chichaona vanhu mazana matanhatu vachibatsirwa kutanga mangwana muguta reHarare kusvika musi wa 1 kurume mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vakamboye gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera takatanga nekuvabvunza kuti chirongwa ichi chakakosha zvakadii
chirongwa ichi chakakosha zvikuru muna 2021 takaudzwa kuti pane vanhu vanosvika 60,000 vai vakamirira kuitwa maoperation emacataracts kubviswa kwetsanga vanhu vakawandisa zvikuru ivavo nyika iri kukundikana kusevisa vanhu vese vanoda kugadzirwa maziso avo kubviswa tsanga nemhaka yekuti izvo vanhu vacho vanoita basa iroro machiremba acho ari specialized panyaya iyo vashoma zvikwanisiro zvokuti vaite zvishoma mishonga yacho mishoma saka zvese zvakasungwa ipapapa saka tikatombowana vanasawira vanoti tinoda kubvisa tsanga muvanhu 600 zvinotibetsera teita totapudza pa 60,000 yevanhu vanoda kurapiwai saka ichirongwa chakanaka zvikuru tinochipembedza
tinonzwa kuti urongwa hwekusarudza vachange vachizobatsirwa muchirongwa ichi huri kutori pakati kuitwa yatingati screening munoona here vanokodzera vari vanhu vanozopinda muchirongwa ichi
chirongwa chakadai ichi chinonetsa kuti tiite rusarura ganda rokuti aiwa ninge haufaniri kupinda muchirongwa ichi ningi unofanira kupinda muchirongwa ichi nokuti pakudaro tichakanganisa varipo vamwana vasingafaniri kuuya kuzvirongwa zvemahara zvakadai vanadzo mari dzacho vanokwanisa kuafforda kuenda kuprivate vanoitiwa but harisi basa redu sevanhu venyama kuti tisanangure nokudiscriminata vanhu zvemhando iyoyo saka iyi problem yatotofanira kurarama nayo wese anoda kuscreenwa ngauya azoscreeniwa kana awana mukana aitiwe hake hapana zvokuzviita vimbo yedu iri yokuti pachauya mama teams akawanda tinomboona veLions vachiita mama teamswo vachiita partner nemachiremba vachibvisa tsanga idzodzi saka harisi basa rinongoitwa neChina Zimbabwe Cooperation chete pane mamwe maplayers arima anobetsera vanhu but havasi kukwanisa kunatsa kusatisfy need yacho muZimbabwe saka ndopanopinda hurumende ipapo
hurumende ingaita sei apa Dr. Madzorera
hurumende ngaiwe nezvainoita zvokuwedzera zvikwanisiro nevanoitawo mabasa iwayo okubvisa tsanga kuti vanhu vaone kuona kwakakosha
Tirikunzwa kuti chikwata ichi chichange chiri muHarare chete. Koma mwewo matunhu anozobatsirwawo sei?
Timu imwe chete haigone kuzadzisa zvido zvevanhu vese vemuZimbabwe. Kana iyo timu yatosarudza kuti zvotoda kuenda kunoitira kuHarare, ngavagare nzvimbo imwe chete vaite, vasaweste nguo vachisumudza sumudza maturisi avo vachienda kune imwe nzvimbo futi. Ndavapedze nguva yese vachioperata vanhu vese vanokwanisa kuya panzvimbo iyoyo. Vakaungana muHarare imomo havagona kutombopedza vanhu vari muHarare chete vari kuda Cataract Operation. Munamato wedu ndokuti paonekwa mumwe anoti isita kunokemba kuBulawayo, isita kunokemba kuVictoria Falls, isita kukemba rwendo runo kuBite Bridge kana kwaMutare zvichingodero kusvikira vanhu vedu vatariva vaya 60,000 varuda kuoparishwa vapera.
Iro dambudziko retsanga idambudziko rakabata nyika yose here kana kuti chirwere chakangobatawo vanhu vashoma? Nokuti kare taingoziva chichibata vakwegura.
Ya, chirwere chetsanga chakapararira zvikuru pamazera ese. Ichokwadi kuti vakwegura ndo vanonyanya kuwanikwa vane tsanga, asi pane zvimwe zvikonzero zvakaita sekukuvara. Zvekunge ukabaiwa nemunzwa muziso unogona kuita tsanga. Pane zvimwe zvikonzero zvakaita sana shuga. Zvimwe zvirwere zvogona kuitisa tsanga even muvanhu vachiri vechidiki. So chirwere chakakosha zvikuru kumazera ese, asi obviously kuvatana vedu ndokwachakawandira.
Manga makateerera kuhurukuro yataita naDr. Henry Madzorera muchirongwa chedu Upenyu Hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tinokupai chimwe chirongwa. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu wemazuva ose Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. National Arts Council of Zimbabwe yazivisa vashoma vakasarudzwa kuzokwikwidza pamibairo mikuru inocherechedza mabasa ezvemitambo munyika yeNational Arts Merit Awards kana kuti NAMA, iyo inotarisirwa kuitwa muHarare svondo rinouya. Mutori wedu wenhau Pasimon Dlovu anotipa nyaya inotevera.
Umwe mpepeti wemutambo unonzi Family Riots uyo wakadumawo pamitambo mishoma iri kukwikwidza gore rino, Muzvare Teresa Muchemwa, vanoti vari kufara zvikuru nekudomwe kwakaitwa mutambo wavo.
Tokunzwa kufara namanyukunyuku kuziva kuti zvoni Family Riots yakanominetwa kumanama egore rino.
Nyanzvi yezvemitambo vachishanda nesangano reEast Life Entertainment kwaMutare vaStephen Motsago vanoti mibairo yenama inoratidza kuti iri kutora gwara rakanaka pakupa munhu wese mukana. Vanotiwo vatambi nevaimbi vakawanda vanowaniswa mikana vachibva kumatunhu akasiyana-siyana.
2016 ndakapuwa mukana wekuvachikamu chenama ndichishandira kumashonaland west. Ndikazouya 2023 ndikapuwa zvemukana ndichishandira kwaMutare. Saka ndoona sekuti mikana mizhinji kwatarisa vana Dokas Moyo ndevekuno zvakare kwaMutare, but vanongopiwa mukana.
Vanongora nezvemitambo vachidzidzisa zvemitambo paUniversity of Zimbabwe Professor Kelvin Chikonzo vanoti hazvisi nyore kuti mibairo mikuru inge ichiitirwawo matunhu nemadhorobha madiki akasiyana-siyana.
Ukatarisa mamwe maprovinsi haana mafacilities ane malight neauditorium nesitting capacity dzimwe dzinova multiple stages dzinogona kuhosta nhingirini kuita maactivities anodiwa nenama. Ukaenda kune mamwe maprovinsi unongoona just a general purpose hall.
Asi vanoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano reNational Arts Council of Zimbabwe vaAganyabinde vanoti mibairo yenama inopa munhu wese mikana zvisinei nekwaanogara.
Tinokoka Zimbabwe yose nekuti manama awards haasi emuHarare, ndeeZimbabwe yose.
Vanyabinde vanoti veruzhinji vanokurudzirwa kuti vatenge matiketi ekuti vakwanise kuona urongwa hwenama paHarare Hippodrome muHarare nemugovera svondo rinouya.
1 March 2025 tinenge tiri paHarare Hippodrome. Vanhu vanobvumirwa kutenga matiketi vachipinda vachiona zvinenge zvichiitika ikoko.
Mibairo yenama yakaparurwa mugore ra2002 nesangano reNational Arts Council of Zimbabwe nedonzvo rekusimudzira mitambo inoitwa munyika. Gore rapera mibairo iyi yakaiterwa kuZimbabwe International Trade Fair kuBulawayo. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasimo Ndlovu.
sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Nezuro vechidiki vemuZimbabwe vakaungana vachipemberera zuva reNational Youth Day. Hurumende inomisa kambani yeUrban Connect Holdings kushandisa mabhazi ayo ose mumigwagwa kwemwedzi mitanhatu. Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington, D.C.
Kuizika tisenda bago VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mngela emsakazweni ya Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 22 Nhlolanja 2025 ngoJabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje, abalimi sebedlela ovalweni ngenxa yokuna kwezulu elinenye eseliphazamisa izilimo. Izakhamizi zethu kuna kwezulu akusoze ukuqeda uduba lokusilela kwamanzi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izulu eline kakhulu ezabelene eziningi zelizwe seliphazamise ezinye izilimo njengoba amasimu esetota. Abalimi sebedlela evalweni bese saba ukulahlekelwa yizilimo njengoba ubudlila bo sebuhlasela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomnumzana Eugene Dube, ingcwethi yezokulima.
Lonyaka into ekhonezakeleyo, into yokuqala izulu lahamba abantu balima kaningi belo bephindaphinda bephindaphinda. Ubona kwezinye indawo ezinjengabo-Plumpton, bo-Cape, bo-Tsholoto kungaba nendlala ndidlauthi izilima zezanga kahle. But kwezinye indawo lapha uthi khona kwakwenze kahle abaqalayo ukulima abayathola izulu engathi laliliningi, hhayi ukuvuna sibili, hhayi bazavuna. But laba abathi baphuza abalimele emuva kakhulu, ngibona kusuka nenkinga yokuthi khona leli zulu abasoze bavune izivuno engathi sithi phezulu. Ngenxa yokuthi izulu lasona abaningi kakhulu libe linenge kakhulu ayijefuna ukuthi abalimi babe nemvundiso yamifethelaza le yaphezulu esithi yi-ANA naleyana ukuze bakwazi ukunqoba ney'nkinga yezulu eliningi kakhulu, ngoba izulu yabaningi kakhulu ukudla kwezilimo kuyathathwa izulu kuhambe phansi. So ngibona engathi khona abalimi abaningi abasoze bavune ngoba izulu seliliningi kakhulu.
Kukhona na abalimi abangakwenza okungenza ukuthi laloba kungamanga kuhle bethole nje isivuno esingani singcono, kumbe akusela okungenziwa?
Akukhona ongayenziwa. Into yokuqala ngibona kule into le abadefall armwen ukudle lo osenza osubona emasimini, ngibona kakhulu ne-fall armwen nge-stock border sokuwona kakhulu. So ngiyabembona ukuthi abaningi one baqasa ukunqoba leso ilozen iproblem le siyibona kakhulu, leyo nkinga yokudla sokusidla izilimo zabo. Okwesibili, yo izulu liningi kakhulu, abalimi kabasahlakuli ngoba kuyakumanga. So lapha siyakhuthaza kakhulu ukuthi hhayi kabazali ngamandla wonke ukuthi lesi noma amakhuba engakwanisi ukuthi khona bahlakule lesi bangahambe besiphuna ukuze isilimo sabo sonesana zitshaywa ngumoya. Okwesithathu, ngibona ukuthi khona abalimi angasebenza nemvundiso yaphezulu kakhulu. Almost every 2 weeks belokhu beyifaka because ngenxa yezulu elinayo nxa belokhu befaka leyo fertilizer iyathathwa futhi befaka futhi i-fertilizer iyathathwa futhi. But ngibona almost every 2 weeks kungakwazi ukuthi khona ukuthi banqobe bakwazi ukuthi bavune.
Umnumzana Eugene Dube, ingcwethi yezokulima esebenza le nkampani ethengisa inhlanyelo e-AgriSeeds. Ubesecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Inhlanganiso ezilela amalungelo ezihambi ezisebenzisa amabhasi zamukele ngenjabulo isinqumo sikahulumende sokumisa ukusebenza kwebhasi ye-Urban Connect ebulale abantu abangamashumi amabili lanhlanu engozini yomgwaqo. Ibhasi le imiswe ukusebenza okwenyanga eziyisithupha kusaxwayisiswa ingozi eyenzakala emgwaqweni we-Beit Bridge Maswingo. Umphathintambo ohlangothi lukahulumende obona ngokuthwalwa kwempahla loZulu uMnumzana Felix Mona kuyena liviki wazise ukuthi ibhasi ibingela amaphepha eneleyo. Uthe uhlangothi lwakho lizaqinisa ukulandelwa kwemithetho njalo amabhasi angela amaphepha awasoza avunyelwe ukuthwala uZulu. Ukusazana lodaba sixoxa nobhala jikelelo enhlanganiso emela izihambi eZimbabwe Passengers Association uMnumzana Paul Makiwa.
Hayi, sithanda ukuthi ngikhangele indaba leyo ngamehlo amabili nadabezile eZimbabwe. Okwakuqala nxa sikhangele okukhulunywa nguminista obe-Road Authority ne-Passenger Insurance Policy, nxa ibhasi leyo kadingalakho okunye yangikhona yakuthela njalo. Kuthi ukuthi abantu abangabe sibabona basekhangethini lokuphambanisa yi-Ministry of Transport. Siphinde njalo sibize thina ukuthi yona i-Ministry of Home Affairs amapolisa. Ibhasi leyo izihambe selapho ekadifika khona, izeyofika lapho ekade isiya khona, singala maphepha la kade kuhamba njalo. Yilo icala esilibona kuqala. Angithi ukuthi nganika icala kuhulumende, kodwa izinto esisegcekeni. Ngokuba uhulumende ukhona ukuthi alondoloze impilo kaZulu. Ye-i-suspension ngiyayibona ikade sibike 6 months. Kodwa labo kabazinika amakhwapha njengabantu abadala balungisise, ikakhulu njani i-Ministry of Transport ne-Ministry of Home Affairs. Kunenge ngihlala ngikukhuluma ngibatshela ukuthi kugcenwa yini badala khona ngapho. Ngokuba nxani ngakubisa khona hapi la angapha abafika sekuleta.
Libona sengathi isinqumo lesi esithethweyo sizaluqeda na udubo lwengozi lezi ezemgwaqweni ikakhulu ezamabhasi.
Into enkulu yakuqala, asinamgwaqo eZimbabwe. Icinjena asinamgwaqo eZimbabwe. Ungakhangela umgwaqo nalo esijeli kuba lengozi kakhulu i-Beit Bridge Maswingo. Kukhanya sani, yho wothi umgwaqo ukhanya sani singono. Yikho nibona imoto zisilada khona ngale.
Sibona njalo ukuthi umtshayeli walibhasi kukhanya sengathi layo obengela amaphepha eneleyo nxa kukhangelwa ke i-retest. Izihambi zona zingenza njani ukuthi zibone ukuthi zivikelekile nxa zingena ngemigwaqo?
Ngiyakhangela umthetho we-International Transport Fleet Agreement nxa sisiya kuma-public space vehicles. Uthi wona imota yonke ethwala uZulu kumele esingathi thina ngama-particulars emota iphinde idisplay ama-particulars kadrayive.
UMnumzana Paul Makiwa nginobhala jikelelo enhlanganiso emela izihambi eZimbabwe Passengers Association. Ubesecingweni le-Studio 7 eseHarare. Kusina izulu elinenge eZimbabwe, yabahlali bezansi emandebeleni bathi udubo lwamanzi kalusoze luphele ngoba amadamu amaningi agcwele inhlabathi njalo malutshwane kakhulu amadamu eMatabeleland South. Ukwakhiwa kwedamu leThuli Manyange elikhangelelwe ukuqeda udubo lwamanzi eGwanda South lithuthukise le nhlelo zokulima ngokuthelezela lwamiswa nyakenye ngenxa yokuswelakala kwemali. Kubika u-Albert Ncube.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
abahlali besigabeni seGwanda bathi kuyadanisa ukuba amanzi amaningi azageleza emfuleni ayifike lwandle kulandela ukuna kahle kwezulu lonyaka. Bathi lokho akusoze ukuqeda uhlupho lokuswelakala kwamanzi esigabeni lesi esilamadamu amalutshwane. Iningi lithi kalifuni ukuphinda likubona okwanyakenye lapho elabhekana lo dubo lokusilelwa kwamanzi okwabangelwa isikhudumezi somkhathi ese-El Nino esadala isomiso esesabekayo eMatebeleni South lezinye izabelo eZimbabwe. Umnumzana Zwelithini Gabula oyisakhamuzi esitezi okuyindawo ehlezi ibhekane lodubo lwamanzi uthi kumbalwa okumele kwenziwe ukuze kulondoloze amanzi.
Okokuqala kusamele sikhangele ukubana and management ye-catchment area siyayiphakamisela ezingeni eliphezulu, silondoloze ezemvelo, sibone ukuthi kasigamule izihlahla, kasithise utshani, kasilimi silandela ukuginquka komhlaba. Samele ukuthi ke kiwo amadamu sibone ukuthi siyakhukhula ingcekeza, sikhukhule udaka lenhlabathi okungabe sokukhe kwangena phakathi kwemadamu kusehlisa ukutshona umbelo kwenelisa ukubamba kwawo amanzi.
Amazwi la agcizelelwe ngumnumzana Collins Banda oyisakhamuzi eNtebe njalo olwela ukulondolozwa kwezemvelo.
Amanzi awabona ubuningi ayadlula khonapha emfuleni, imfula uyagcwala igcwale imfula eziyegama bridge. Kodwa sekufike isikhathi sobusika kuzathi lapho sekusilela silela 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 amanzi engasatholakali, sesikhona sesikhumbula ukuthi kanje sike saba lamanzi amaningi. Bekufanele ukuthi kathesi nga ukuthi kunje so amanzi engena ezindaweni lapho esiwastore khona esingathi na storage. Kuthi ebusika laphana siyenze imizamo leyo yesilokhu esingathi thina i-water harvesting, siwavune amanzi siwagcine sisenzela kwelizayo lapho abengasatholakali khona.
Usifanda uthi bekuza kuba ngcono ngabe seliphelile okwakhiwa idamu lethu lumanyange elikhangelwe lokuthwala amanzi amaningi kakhulu.
Idamu elinjengelemanyange elikhulunywe iminyaka leminyaka lalamhlanje lokho okukhulunywa ngalo kodwa lingaphuthi, ngangokunye ukuthi kathe siyakwazi ukuthi umfula uthuli amanzi ama amanzi agcinakala lapho sesiwafuna sizawathola. Idamu lemanyange libhekwe ngona ngabo 1974 sekuchaya bo 50 years lamhlanje akuphuma ilutho.
Loba kunjalo okwamanje izakhamizi ziyakuthakazelela ukubona kwezulu ezigabeni zabo. Ukhansila kawadi 18 umnumzana Nicholas Ndlovu uthi sokukuhle emakhaya kulandela ukubona kwezulu lokhu.
Abanyithi izulu lonyaka inkosi sibonile ende kusibone silibele. Uyazi amanzi mame ngokunye okumalisayo endaweni yakithi, izulu liyanayo imisenya yonke isivukile, amaxhapho zisekhona kodwa ubuhlungu bukhona nampu amanzi wonke la ahamba.
Imizamo yokuxoxisana loSikomithi weGwanda unkosazana noMathemba Dlovu lomeli wedalela ephalamende eGwanda South umnumzana uMphile Maropi ngalolu daba iyehlule ngoba umakhalekhukhwini babo bengangeni. Uhulumende wake waba lohlelo lwe-Give a Damn campaign ngeminyaka yama-1980s kusiya kuma-1990s olwalusekelwa ngohulumende abathiyeneyo kula madamu agoqelela eDlobe, eMthabezi lamanye akhiwa ngalesi sikhathi. Uhulumende uthi kungaphela ukwakhiwa kwedamu lethuli manyange luza kuphela udubo lwamanzi eMathabeleland South. Usenjalo zikhale zimathonsi izakhamizi kaward 18 eGaranyemba leNtebe ngemva kokuba omunye umama ethethwa ngumfula ngolwesibili eGaranyemba watholakala sefile. Kuthi njalo umfundi weNtebe Primary School laye uthethwa ngumfula kodwa ubengakabonakali ngolwesithathu. Izanuse zomuma omkhathi zixwayisa uZulu ukuthi angalingi ukuchapha imfula egcweleyo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda, ngu-Albert Ncube.
Intengo yempahla egoqela ukudla, amafutha emota lokunye yaqhubeka ikhuphuka eMelika ngoZibandlela. Intethelo izindaba ye-VOA uVeronica Balderas Iglesias uxoxa lengcwethi zenotho ngokungenziwa ngohulumende kaTrump ukuze ehlise intengo yempahla. Umbiko ohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngezisebenzi uveza ukuba intengo yempahla yakhuphuka ngesilinganiso sokuthathu ekhulwini ngoZibandlela nxa iqathaniswa lanyakenye. Unkosikazi Alison Schrager owekolitshi leManhattan Institute uthi intengo yempahla iyakhwela.
The cost of housing is still going up. Services were still expensive. Good prices were going down largely from recoveries from the pandemic and that progress
aqhubeka ekhuphuka. Intengo yempahla ibisehla ngemva kokuphela komkhuhlane we-COVID kodwa ukwehla kwentengo sekumile.
ofundisa izifundo zenotho eMontclair State University, usikhwicamfundo Edmund Berisha, laye uphe umbono wakhe.
We are doing pretty good in terms of the unemployment rate, which means people are working, people are making money, and when people do that, they spend, and that high spending is...
Inani labantu abangela misebenzi liphansi, okusho ukuthi abantu bahola imali, ngakho bayayisebenzisa ukuthenga impahla okuyikho okwenza intengo iqhubeke iphezulu.
Laloba ingcwethi zisithi umongameli Donald Trump wathola umnotho oqhuba kuhle, yena upha owayengumongameli umnumzana Joe Biden umlando wokushiya intengo yempahla ikhuphuka.
This was caused by Biden. I had 4 years of virtually no inflation, so I'm just taking over.
Lokhu kwabangelwa nguBiden, ngakhokhela okweminyaka emine intengo yempahla ingakhuphuki.
Ingcwethi yezomnotho unkosikazi Alison Schrager uthi ezinye inhlelo zikahulumende kaTrump zilakho ukuthuthukisa umnotho.
Particularly corporate tax cuts, potential more tax reform, some of the deregulation will also boost the economy.
Ukwehlisa imithelo yamankampani lokumisa eminye imithetho yezenotho kulakho ukuthuthukisa umnotho welizwe.
Abathengi abakhangelelwanga ukuphathiseka kudaba lwama-interest rate, kodwa zikhona ezinye indlela ezingasetshenziswa ukwehlisa intengo yempahla, kutsho umnumzana Edmund Berisha.
You want to support the free market as much as you can. The other thing is we want to stimulate the production too.
Kumele kusekelwe inkululeko yemikambo. Okunye esikufunayo yikuthuthukisa ukukhiqizwa kwempahla.
Umnumzana Berisha uthe ukukhuphuka kwentengo yempahla kuyinto eyenzakala emazweni omhlaba, njalo amanani aveza ukuthi umnotho wele Melika ulokhu uqhuba kuhle. Udaba lolu luqoqe intatheli zindaba ye-VOA uVeronica Balderas Iglesias, lalethulela yimi uTabo Kangcube oweStudio 7. Okwakhathesi siye kusithandekile mhlanga esipha uhlelo lwabomama.
Nanso ingxoxo esiliphathele yona kwezabesifazana lamhlanje.
Umnikazi ngokuhlela inkosi Nqobe, I'm a food blogger, i-blog yami kumasocials ethela u-Sport Grind with Vusha. Then my website is sportgrind.make.com. Umdlalo ikakhulu wengugu angazi, I think ukuthi egazini, ngikhule nje ngithanda, abanye kubuyela amapopayi ngabe ngithanda ezengugu. I think umama wami naye waba lesandla khonapho ukuthi ngithanda ezengugu because wayethanda i-Liverpool. So nakuzo mdlalo ku-TV ngizahlala laphana ngibukele la. My first favorite sport was the athletics, but yeah, ezengugu zakuyaza ntshontsho.
Ubodwa wake wayidlala yini?
Hayi, professionally yazange ngayidlala.
Kuwebsite yakho lokubloga kwakho kuyini kahle kahle uyabukwenza?
My focus kakhulu is ukuthi ngikhave especially laba abangachavwa kakhulu mainstream media. You know, you find ukuthi kulama juniors, kulamankazana kakhulu, you really find story kubochronicle, kubo-Sunday News about amankazana or iligi yabo and ukuthi kwenzakalani. So my passion in starting this was to give voice to those that are not given the platform to showcase talent labo and be heard ama-voices up.
Banengi abalandeli bakho bayakubona okwenzayo njalo bakukhwabitha.
I think I've drawn attention abantu abaningi Facebook. Ngithi checker, I think ngeted 1,000 somewhere followers. I do WhatsApp channel though ngiqaleka chase layo, but sengu 1,600 channel kompani WhatsApp la kuTwitter lakho iyakhula kancane.
Uyibona njani ikusasa yemidlalo yabesifazana ikakhulu ukuhlandla lenguqu lapho?
Imidlalo yabesifazana ngathi iku-growth stage, and I would advise abakuma-business ukuthi if you want that exposure the business lakho, you can reach it emdlalweni yabesifazane because yiyo esakhulayo labo abafana they've grown and they were there and asithela interest much but if ubuya umuntu esithi I'm sponsoring team yabafazi the world will buzz around that person because we really get that and umdlalo yabesifazana isikhula it's currently the most expensive area to translate the player in Zambia, born and bred and groomed in Zambia. Masters Kangela, Ugole Zimbabwe, Askaka Chinese in the Zenila Lolezi Akulu, especially in the Leveskazana. We still have that patriot mindset, you tipola, and another Mavafana.
Leo Inuiti, Eko Bongula, Umzalo, and Goku, over 7 cost movie, Ola Kasila K, Gunkunja, Kumana, Evelinjini, Elazagala. Ukuthi Sports Grind with Wuhle njalo etholakala ku Facebook, Twitter, WhatsApp nakwi website. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Nami uSithandekile Mhlanga nikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile okwakhathe siye kuNtungameli Nkomo esipha uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba.
Langa la puma lendaba, la shona lendaba.
Siyahlangana kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje sixoxa ngodaba lokwendiswa kwabantwana oluqhubeka lugxila elizweni. Kulokhulu oleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiyagalolunye lanye 91 ogwetshwe ngomthethwandaba weshurugwi ngemva kokutholakala elecala lokwendisa indodakazi yakhe eleminyaka elichumi lanhlanu 15. Ukhulu lo ugwetshwe inyanga eziyisishiyangalombili ndawonye lonina kajaha oleminyaka engamachumi amathathu obendiselwe kuye luntombazana. Kodwa inkantolo isuke yabeka eceleni lesi sigwebo. Abasolwa laba bephula umthetho we-Marriages Act. Wona othi kulicala ukwendisa owesifazana oleminyaka ephansi kwelishumi lasishiyangalombili 18. Sixoxa lolwela amalungelo abesifazana unkosazana Linda Mpofu.
Udaba lokwendiselwa abantwana lubuhlungu kakhulu, ludaba olungithinta emoyeni ngoba lingiyizele amantombazana. Lubuhlungu ngoba umntwana ole 15 years kuyina kwaziyo ukuya kwakha umuzi. Ungacabanga ngakho njengomuntu omdala ongumama oyisakhamuzi uyavelelwa yikwesaba losizi kakhulu. Engunanzelelayo yikuthi indlala umumo welizwe yiwo yenza abantu bagcine bethengisa abantu babo ngoba besenzela ukubana bathole inzuzo. Into leyi igxile ekuthini abantu sebeswele kakhulu sebedinga amaqhinga ukubana bathole labo bethunjini bese bebona kungcono ukubana bathengisa abantu babo bebendise ukuze bathole inzuzo, bathole inkomo, bathole amabele badle.
Ukhulu lo lomunye wakhe bagwetshwe inyanga eziyisishiyangalombili kodwa inkantolo isuke yesula leso sigwebo. Ungathini ngalokho?
Na ngokubona kwami mbone ngani isigwebo lesi sibe sincane sibili ngoba nxa wena usiyayendisa umntwana le 15 years kuyafana lokuthi umgwebela ukufa 15 years engxenye khonapho uyamendisela exhigwini elilabo 8 years yikubulala impilo yakhe, yikubulala nje yonke into yakhe, ingqondo zakhe lakho konke nje. So mbone ngani isigwebo lesi nje sincane. Engxenye nje umanje ukunanzelele ukuthi abasolwa laba iminyaka yabo njengoba ubaba selabo 90 something years, umama layo labo 60 something years. Engxenye ukhayele khona ukuthi bangagcina befele ejele kodwa eqinisweni isigwebo sincane kodwa sibuye sibonge nje ukuthi laso sike khona sifakiwe isigwebo. kulabo bonke abacabanga ukwenza ikhonoko sebezahle bebekwazi ukubana hayi impumela yokwendisa umntwana yisigwebo sokuthi uye ejele uyebhika.
Kungenziwani kahle kahle mampofu ukuze kunqandwe udubo lokwendiswa kwabantwana lolo?
Okuqakathekileyo khathesi ukuthi uhulumende ngenhlanganiso zabomama lawo wonke umuntu angenele kulo umkhankaso wokubana siqugquzele ukuthi abantwana abangamankazana ngabangayendiswa bengakavuthwa. Yikho kwakuqala engingakutsho. Okwesibili, uhulumende kumele abone ukuthi abantu ababulawa yindlala bakithi, abantu kabathole ukudla, kabathole okuyethunjini ukuze bangacabangi ezinye izinto zokubana kusasa labo bagcwalisise zabo. Okwesithathu, uhulumende kabone kananzelele ukuthi izikolo sezidura kakhulu, abantwana abangamankazana ukuze bagcinakale kuhle kakuzanywe sibili ukuthi bagcinwe besesikolo, indleko zesikolo zibe phansi, abantu labo bafinyelele ukubana babhadale amafizi benze konke. And then okunye okwesine yikuthi izigwebo ezinje kazikhwezwe sibili ukwenzela ukuthi umuntu lanxa esesithi wothazami ananzelele ukuthi ngingagwejwa 10 years ngiyafela ejele wothi ngiyekele.
Sibonge uNkosazana Linda Mpofu olwela amalungelo abesifazana. Kube kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Asibeni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Yimi uNtungami Linkomo.
Siyabonga uNtungami Linkomo ngokusipha uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Hello abaculi bethu, liviki sinomculi werumba osacathulayo ozibiza ngegama lokuthi Cooler Box ehamba leqembu lakhe lemkhologwe Shining Stars. Nangu exoxa noNtungami Linkomo we Studio 7.
Sizwe sakithi sonke olubengelelayo uMakhosi Ngwenya, ngibuya ePlump esigabeni saseMkholoko. Igama engilisebenzisayo emculweni uCooler Box ufana phathe ezibandayo. Ngina 5 years ngisemculweni. Ingoma yami yokuqala isingle track ethi Abantwana Basathumeki yiye ngaqala ngayo, and then kuzodinga umntana ngo 2024 azokhipha ethi Amandlela Embongolo. Yiyona le engimarketisayo kakhulu ukuthi abantu beyimamele befunde okuningi.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Inombolo yami ngu 078-21-51-743. 078-21-51-743. Ngicula ngiseSouth Africa.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Ngicela kakhulu isapoti
support yabo ngicela kakhulu ukuze ngikwazi nami ukuthi ngichaye ingoma ngiyaphambili ngibenzele konke abakufunayo abakudingayo engomeni ingoma zami nginethemba lokuthi zonke zinemessage mangabe bezifuna nami kuma digital stores ngasecha cooler box and mkholoke shining stars zozithola ingoma ngiyabonga kakhulu 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 mabenganginika uxhaso lwabo makungasiba abalandeli ingoma ayikho ngiyabonga kakhulu inkosi ithele umuzi
lo ube ngumculi werumba osacathulayo ozibiza ngegama lokuthi Cooler Box exoxa noNtungameli Nkomo weStudio 7. Singeke hlukani ke sikhangele ebesihamba phambili. Abalimi sebedlela ovalweni ngenxa yokuna kwezulu elinengi eseliphazamisa izilimo. Izakhamizi zithi ukuna kwezulu kusoze kuqede udubo lokusilela kwamanzi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.